panguva yezororo kudai vanhu vakawanda vanenge vachifara vachidya nekunwa vari pamwe chete nemhuri dzavo asi nekuziva kuti vamwe vanotadza kuita izvi nekuda kwekushaya vamwe vechidiki vemdct vakaita urongwa hwekutenga chikafu pamwe nezvimwe zvakasiyana siyana izvo vari kuzopa dzimwe mhuri dzenhengo dzavo dziri mumatambudziko akasiyana siyana Munyori wezveutano nekuchengetedzwa kwevana muMDCT Youth Assembly ari zvemutauriri wechirongwa cheMDCT Christmas Goodies Initiative muzvare vembai Maverudze vanoti chirongwa ichi chakatanga muna 2012 uye mhuri dzevanhu gumi ndidzo dzichabatsirwa gore rino.
Gore rino ra 2016 tiri kubatsira mavictims gumi.
Zvinhu zvinokosha mari inopfuura zviuru zvitatu zvemadhora zvinosanganisira zvekudya pamwe nemauniform evana vechikoro. Zvichagoverwa kuvanhu gumi ava kana kuvamiriri vavo pachiitiko chichaitwa pamuzinda weMDCT muHarare mangwana. Vamwe vachawana rubatsiro urwu vanosanganisira mhuri dzamuzvare Yvonne Msarurwa avo vanove mutevedzeri waorganizing secretary muboka revechidiki navatungamira emadzokere. Vaviri ava pamwe chete navalast mainge hama vakatongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuuraya mupurisa Inspector Petros Mutedza mugore ra 2011. Asi vatatu ava vairamba mhosva iyi uye magweta avo ari kupikisa nyaya iyi mumatare.
Zvinhu chaizvo zvatiri kupa mabeneficiaries edu e2016 Christmas Goodies Initiative zvinofanana neshuga, masamba, mupunga, matemba, sugar beans, mafuta ekubikisa zvingakwanisawo kushandiswa nevana kana kuti zvingafarirwa kudyiwa paChristmas zvakafanana nemasweets, mabiscuits, machips, mazoe. Tiri kupawo zvakare stationery yekushandisa kuzvikoro nemauniforms evana kuitira kuti vana vakasiyiwa mudzimwe mhuri vange vachibatsirika.
Mutevedzeri wemutauriri weboka revechidiki veMDCT Vavhusumudzi Moyo vanoti kunyange hazvo bato ravo rine bazi rinoona nezvekubatsira nhengo dzaro nenzira dzakasiyana siyana vechidiki webato iri vakazviona zvakakosha kuita chirongwa ichi senzira yekuratidza kukoshesa gwara rebato iri rekutsigira nekusimbisa vanhu vanenge vari mumatambudziko.
Tinokoshedza zvikuru nyaya yesolidarity, saka that's why tichida kuti tibatsire dzimwe hama dzedu dzinotoshaya. Tinovimba kuti muchava neChristmas negoredzwa rakanaka.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vabvuma kuStudio 7 kuti chiitiko ichi chiri kuitwa pamuzinda webato ravo mangwana vakarumbidza vechidiki webato ravo nedanho iri rekubatsira dzimwe nhengo dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.